Pasta Mugadza avapinda muAfrica Unity Square vakatakura joko vati mabasa avadzamara ekuratidzira pamusoro peutongi hwavamugabe hwakaipa haangarovese zvavakaita mushure mekupambwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vanoshandira hurumende yavamugabe.
Nzvimbo ino nhasi ndoda kuti ndiuye pano nemhaka yokuti inotipa chinhu chinokosha pamusoro pezvakaitwa nemurume anonzi Tai Dzamara asati achaonekwa kuti ari kupi. Aigara munzvimbo ino achiratidza kuti utungamiri hwavamugabe hauna kume zvakanaka zvekare kuti ngavachienda varape vanozorora. Saka iri nhasi ndagumisa nyaya yekuramba ndiri ndega. Vanhasi ndichange ndava neveOAUS vaitungamirirwa naItai Dzamara wakaenda. Indava kuuya kuzotsivavo Itai Dzamara.
Vamugadza vati joko ravari kutakura rinoratidza kuomeserwa kuri kuita vana veZimbabwe nehurumende yavamugabe uye vachagara muAfrica Unity Square pakati peguta reHarare vachinamata nekukumbira kuti Mwari vasunungure vana veZimbabwe kubva kuutongi hweZANUPF navamugabe.
Joko rake tinoziva mutungamiriri wedu Robert Gabriel Mugabe nematungamiriro aruke nehurumende yavo kwatiri rava joko ravari kutikonza joko recorruption. Corruption yawandisa munyika yeZimbabwe zvipa kuti zvipere izvozvo. Toenda kunyaya yeviolence zekare inofanirwa kupera violence. Zviri kuremera vanhu.
Vati sangano ravadzamara reOccupy Africa Unity Square raita basa rakanaka chose uye vazvipira kushandira sangano iri kusvikira zvinhu zvanaka munyika. Imwe nhengo yeOccupy Africa Unity Square vaIvan Takavada vaudza Studio 7 kuti vanotambira Pastor Mugadza navose vanoda kushanda navo mukupedza utongo hwavamugabe.
Isu tinenge tichingovatambira nokuti hatikubva kusarudza munhu kuti anobveti kana kuti anoita nezvei. Zvinongu donzo redu riri pamwe chete. Chekutanga donzo redu nderekuti dai hurumende yanzwa vanhu ende dai vamugabe vanzwa kuchema kwevanhu kuti handichisiyai nokuti tanoita nhemi uye makundikano.
Vadzamara avo vaimbove mutori wenhau vasati vatanga basa rokurwira kodzero dzevanhu vakatorwa nechisimba pedyo nekumba kwavo kuGlenview makore maviri apfuura nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori uye kusvikira pari zvino havasi kuzivikanwa kuti vari kupi kana kuti vachiri vapenyu here. Vadzamara vainge vatanga sangano ravo reOccupy Africa Unity Square vachiratidzira pamusoro peutongo hwavamugabe uye vaida kuti vamugabe vasiye chigaro chavo. Hurumende inoti iri kutsvaga kuti vadzamara varipi sezvayakanzi iite nematare edzimhosva asi haina chayati yawana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.